nemamiriro akaita zvinhu munyika panyaya dzeupfumi. Nyaya huru inogona kunge iripo ndeyekutoti vamugabe vakungotsvaga uta nemugate chero pavangagona kuwana angavapawo ruyamuro kuti vambowana iye atingati pachirungu breathing space vawane kufema ivo nehurumende yavo vachiona kuti vozvifambisa sei. Ndodaira kuti marongero avanenge vaita zvechimbi chimbi ndo zvavanenge vachida kuti zvinge zvichiitika, asi chokwadi chinogona kunge chiripo ndechekuti semutana murwere vanogona kunge vanga vatoendawo zvavowo vachifambira dzavo dzavanogara vachingofambira ikoko kwavanongoenda kunana Malaysia nana Singapore vachienda vachindoongororwa zvavo utano vachirapwa. Vanogona kunge vazongoona kuti nana vabatanidzirewo pamwe vaitawo nyadzi vakaona kuti mari yenyika yavanosevenzesa vachifambira kurapwa chete yawandisa, vakati nana vabatanidzirewo nezvimwe zvebasa vaite kuti pamwe pawanike chingabuda ikoko.
Iko zvino hatisi kunyanyonzwa zvakawanda wanda kubva mukudyidzana kweZimbabwe neChina wainotiwo Zimbabwe ndiye sawira wepedyo. Zviri kufamba sei?
Nhau inenge ichiitika yamunofanira kuti muhwisisewo ndeyekuti iyo China inenge ichitarisawo ichiti zvino chatinowana mukuramba tichinge tichingopa vamugabe mari kana kuti atingati maloni zvikwereti zviya chii, vanogona kutarisaoona kuti ushamwari hwacho wangova ushamwari hwekuti uyo anenge achingopema isichimupa isi tisina chatinowana kubva kwaari. Saka vana China vanotanga kutarisawo kumwe kwavanenge vachiwanawo zvimwe zvavari kutsvaga.